Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gunyana 5 2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinonzi zvafa nhasi mushure mekupisirwa mudzimba mumusha weMandela Squatter Camp muJohannesburg, South Africa. Zimbabwe inoti haina zvainokwanisa kuita kuchengetedza zvizvarwa zvayo zvakatarisana nemhirizhonga inotyisa iri kuitika kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti haina zvainokwanisa kuita kuchengetedza zvizvarwa zvayo zvakatarisana nemhirizhonga inotyisa iri kuitika kuSouth Africa. Hurumende inoti inotarisira kuti South Africa ndiyo ichachengetedza zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri munyika mayo sezvinotarisirwa nemitemo inobata nyika dzepasi rose. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa mudare reSenate nhasi negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi apo vange vachipindura mubvunzo kubva kuna vaDouglas Monzora veMDC avo vange vachida kuziva kuti hurumende yaiziva here kuti kuSouth Africa kwaizoitika mhirizhonga iriko uye kuti iri kuita chii mukuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. VaZiyambi vati pakaita runyerekupe rwekuti vanhu vemuSouth Africa vairunga kurwisa zvizvarwa zvedzimwe nyika asi hurumende yavo yainge isingatsigire izvi.
The government of Zimbabwe relies on the government of South Africa for the protection of
hurumende Zimbabwe inovimba nehurumende yeSouth Africa kuti ichengetedze vese ari munyika yedu. Isusu hurumende hatikwanisi kupinda mune imwe nyika kuti tembedzidze zvizvarwa zvenyika yedu, saka ipapa tinotongovimba nehurumende yeSouth Africa.
Asi Senator Monzora varatidza kusafara nemhinduro iyi vachiti hurumende haina kuzivisa zvizvarwa zvayo muSouth Africa kuti zvingwarire mhirizhonga iri kuitika pari zvino iyi.
Zvamaiziva kuti ndozvichaitika, makadii kuzivisa zvizvarwa zveZimbabwe sezvakaita dzimwe nyika?
VaZiyambi Ziyambi vati zvainge zvave pachena kuti munyika iyi muchaita mhirizhonga uye vati raive jana rehurumende yeSouth Africa kuona kuti munyika iyi mune runyararo pamwe nekuti munhu wese achengetedzwa.
The information that we had was the South African government was going to ensure that
ruzivo rwataiva navo ndekwekuti hurumende yeSouth Africa yaizochengetedza vanhu vese vari muSouth Africa uye tiri kunzwa kuti pari zvino ndozvayave kuita.
VaZiyambi Ziyambi vati pari zvino havazivi kuti zvizvarwa zvingani zveZimbabwe zvakabatwa-batwa nemhirizhonga iyi, asi vati urwu ruzivo rwavanokwanisa kuwana kubva kumuzinda wemumiriri weZimbabwe kuPretoria muSouth Africa. VaZiyambi Ziyambi vatiwo Zimbabwe haigone nekupinda muSouth Africa kunochengetedza vanhu vayo vachiti zvavanokwanisa kuita chete kuudza hurumende yeSouth Africa kuti iremekedze zviga zvayakabvumirana nedzimwe nyika zvekuona kuti munyika iyi maita runyararo uye kuti zvizvarwa zvenyika dzese zvachengetedzwa. Uye vati vakatoita izvi vaenderera mberi vachiti basa remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sasachigaro wekomiti yeSADC inoona nezvekudzivirwa kwedunhu iri kuona kuti mudunhu rese mave nerunyararo. Vatine kuda kwa izvozvo, vamunangagwa vachataura nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, pamwe nevamwe vatungamiri vemuSADC, kuitira kuti dambudziko riri kuSouth Africa rigadziriswe. Mune imwe nyaya, meya vechitungwiza vaLove Momaiko vemDC, vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pakuratidzira kwakarongwa nesangano retajamuka muna 2016. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyating vauza Studio 7 kuti vaMaiko vari kuonekwa pamifananidzo vachipisa motikari yeZimbabwe Broadcasting Corporation uye pane vanhu vauya kumapurisa vachibvuma kuti ndivo vati vaMaiko vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinonzi zvafa nhasi mushure mekupisirwa mudzimba mumusha weMandela Squatter Camp muJohannesburg makare muSouth Africa. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vaona izvi zvichiitika vanoti havazivi kuti mitumbi yavo yakatakurwa nemapurisa here kana kuti kwete, uye vanoti vamwe vacho vapiswa vakasara vave madota mumhirizhonga iyi iri kuenderera mberi munzvimbo dzakatenderedza guta reJohannesburg dzakaita seHolomisa, Tokoza, Kettlehong neMandela Squatter Camps. Mumwe mudzimai ane ruzivo nezviri kuitika, amai Plaxidus Chakadya, vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka zvokuti vari musango vakawanda.
Izvo zvitakawanda tiri kusango nevana, hatisangana bhutsu, hatisangana chataswera taji, hataswera nenzara, tikutambudzika zvakanyanya, hatiuzari zvinogumirepi, tongomhanya tichienda nemasango, asi taitwa zvakanyanya tiri munhu muMandela kukahleko.
Amai Chakadya vanoti havazivi mazita evanhu kana hama dzevashaika, asi vazvionera nemaziso avo zvichiitika.
Tati taziya kuti ndanani, tangozotiza hatisi kumba tiri kusango izvozvi, hatina kuzoziva kuti baba vaonekwa kuti ndanani. Polisi yanga isati yavazovatora vakangorayiswa murodhi pavari pavachira ipapo. Pati zvino isini tisingazoti vatorwa here, but kubva vakusvika kumatu vanga vasina kutorwa vakangorara murodhi kuvanhu vapiswa makuseni.
VaAlois Nyamuranga, avo vanogara mumusha weMandela, vati nhasi mangwanani kune zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvapindirwa mumba zvikapiswa pamwe nenhumbi dzavo dzinosanganisira motokari. VaNyamuranga vaudza Studio 7 kuti zvino hazvina kumira zvakanaka munzvimbo iyi.
Kuno kuMandela kuri kuitika mhirizhonga inotyisa zvikuru. Mhirizhonga yakatangisa manheru nguva dza12 o'clock pakati peusiku takarara. Takanzwa vanhu vachiimba, vachiridza ngoma. Tikakwanisa kubuda tichidongorera tichiona vachipaza zvitoro mumasaluni vachipisa. Zvakare mukudaro imomo wakapisa vanhu vanokwana kuita vatatu.
VaNyamuranga vati kune vanhu vari kupinda mudzimba vachidzipisa asi pasina zviri kuitwa nemapurisa.
Iko zvino pane dzinonguva vari kufambira imba baimba vachitora midziyo vachipisa mimwe midziyo vachitora vachienda nayo. Asi chiri kunyanyotikashamadza nekuti tyisa ndechekuti izvi vari kuzviita pamberi pemapurisa. Mapurisa asvika aripo asi vari kuita izvi zvekutora midziyo vanhu vachipisa, mapurisa akatarisa zvavo.
Munzvimbo idzi vanhu vakawanda vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vapiwa maawa maviri kuti vadzokere kunyika dzavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Zvichakadaro, mutungamiriri webato rinopikisa hurumende muSouth Africa reInkatha Freedom Party vaMangosuthu Buthelezi neZuro vakakurudzira kuti paitwe musangano wechimbi-chimbi neparamende wekuzeya nyaya iyi yemhirizhonga. Mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa panguva iyo vatungamiriri venyika dzemuAfrica vari kuita musangano weWorld Economic Forum on Africa kuCape Town muSouth Africa kwakare. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Tichiri panyaya iyi, bazi remadzimai muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti harisi kufara nezviri kuitika kuSouth Africa, uko kuri kushungurudzwa vanhu vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda mumusangano weWorld Economic Forum on Africa muCape Town kwakare kuSouth Africa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemadzimai muMDC amai Barbara Tanyanyiwa vanoti semadzimai vari kurwadziwa zvikuru nezviri kuitika muSouth Africa. Amai Tanyanyiwa vanotiwo vanoshushikanawo nekwavanoti kusataura zvakadzama pamusoro pemhirizhonga iyi kwava Munangagwa, vachiti vanoshamisika kuti vaMunangagwa vakaenda kuSouth Africa vakasanzwikwa vachitaura nezvenyaya iyi.
mirishonga iri kuitira South Africa haizi kuti bata zvakanaka nyika ngadzigadziriswe zvikuru sei muZimbabwe tirikuona mukuru wedu wa Emmerson Mnangagwa wakaenda ku South Africa hatisati tabvunzwa wachitaurwa kuti zvirikuitika zvakashata asi chatangonzwa chatangoona ndechekutorwa mapikicha wari kudhina wachidya nemaZimbabweans agere zvakanaka kuSouth Africa asi tirikuona kuti vazhinji vari kufungiriswa kuSouth Africa maZimbabweans aya akaenda achitiza nhamo ari kutambura vatinoti muchirungudzi vanoipusa
Maita nyanyi wanotuo, vanhu vemuZimbabwe vanoenda kuSouth Africa, nekuda kwekuti munyika muna mabasa, uye vamwe vachitiza kushungurudzwa, nekuda kwezvematongerwo enyika. Vanoti vatungamiri vemunyika dzemuAfrica, vanofanirwa kuzvipira kuene utongi hwejekerere, uye kugadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika dzavo, vachitiwo, vanotsigira maonero avachamisa, ekuti Africa inofanirwa kuene vatungamiri vane maonero matsva.
Tirikuona tirikuvengana pachedu tichivenganirana zvino zvisirizvo tirikuvengana nenyaya yekuti tirikushaya utungamiri hwemuAfrica hunomiririra kodzero dzevanhu hunomiririra zvido zvevanhu tirikuona kuti kuSouth Africa kuri kumhanyirirwa uku inyika iri nani mumaringe nedhemokrasi nekuti kuSouth Africa kana vanhu vachida kuratidza vanoratidzwa havarohwi asi kune dzimwe nyika vanhu vakada kuratidza vanorohwa saka vanhu vanomhanyira kunenge kuri nani
Mumwe mugari wemuvulawayo uyo akangoda kudomwa nezita rekuti Thomas anoti mirishonga iri kuitika kuSouth Africa yanyanya kumurwadza zvikuru nekuti akashayikirwa nehama yake iyo yakapfurwa mazuva mashoma apfuura. Thomas anotiwo dai vatungamiri vemunyika dzemuAfrica vataurirana zvakasimba pamusoro pemirishonga iyi senzira yekuedza kuigadzirisa.
Inini nyaya yeviolence iri kuitika kuSouth Africa iyi iri kundibata zvikuru handisi kufara nezviri kuitika kuSouth Africa uku. Itori ni hama yangu yakatopfuurwa ikashaika kuSouth Africa ikoko achitobva ake kubasa akangopinda ndikati crossfire akatofa izvezvo takatomirira mutumbi wake kuti utouya kuno kumusha kuZimbabwe tizomuviga saka zvinhu zvirikundibata zvakanyanyisa handisi kuziva kuti tingabatsikanawo sei chii chatingaitirwawo nevakuru handiti kuti nyaya dzeviolence idzodzi dzimire kana kuti pavaiwo nekuwirirana nokutaurirana kwavangaita pakati penyika dzedu idzodzidzi
vakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende uye vari nhengo yeZANU PF Central Committee vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 parunhare kuti havabvumirane nemaonero ekuti vamunangagwa hapana zvavari kutaura pamusoro pemhirizhonga vachitiwo mumazuva mashoma apfuura hurumende yakabudisa mashoko ekukurudzira zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zvingwarire nekuda kwezviri kuitika munyika iyi asi mutauriri webato reZAPU vaipitule Maposa vanoti havashamiswe nekusataura kunonzi kurikita vamunangagwa pamusoro pemhirizhonga iyi vachiti hurumende yeZANU PF ndiyo yakakonzera matambudziko ari kutizwa nevanhu munyika mavo
vanhu vakawanda vari kuSouth Africa nekuZimbabwe vari kuenda ikokoko zvichikonzerwa nekutadza kutungamirira zvakanaka nekubata upfumi hwenyika zvakanaka sehurumende yeZANU PF saka hatina satinotarisira tine musoro chine upfungwa chinobva kwavari
mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa iri kunyanya kubata zvizvarwa zvekuNigeria Somalia neZimbabwe uye hurumende yeNigeria yabudisa mashoko ekuti iri kuzobatsira zvizvarwa zvayo zviri kuda kubuda muSouth Africa dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti vatungamiri vemuAfrica vari kumusangano uri kuitwa kuCape Town vanofanirwa kutora mukana uyu vogara pasi vachizaya mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa pamwe nekutsvaga nzira dzekupedza mhirizhonga iyi nezuro nhengo dzevechidiki muZANU PF dzakafora kumusangano weWorld Economic Forum dzichiti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira dzakaita seBritain America nedzimwe zvibviswe asi nhengo idzo dzinonzi dziri kutungamirwa navaGodfrey Senengamu hadzina kuratidzira dzichishora kurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava
Batore MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa rinoti rakanyorera tsamba kumapurisa richinyunyuta nemabatiro arinoti arikuita nyaya dzemisangano yaro iyo iri kugara yakarambizwa nemapurisa asi mapurisa aya achinzi arikubvumidza Zanu PF kuita misangano yekuratidzira munyika cheronguva. Mapato maviri aya AMDC nezanu PF arikutarisirwa kusangana zvakare mudariro nemugovera musarudzo dzeby election dzekutsvaga vamiriri veGlenview South nemangwe mudarire paramende zvichitevera kushaya kwaamai vimbai tsvangirai Java veMDC pamwe nava obedingwa muguni vezanu PF. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe nenhengo yezanu PF mudunhu reMatebeleland North uye vakambovewo senator wecholocho vabelief Gaule. Tatanga nekubvunza vamafume kuti zvii zvavari kunyunyuta nazvo kumapurisa.
Tati mapurisa anofanirwa kunge ari independent semanyorerwo azvakaitwa muconstitution. Saka tati kuda vane zero yakavanzika yavasiri kuda kunyatsotaura kuti ibude pachena. Isusu tati regai tindotaura navo tibvunze kuti sei vaakufarira kutyora mutemo mazuvano, sei vaakufarira kuzvindikita vanhu mazuvano, sei vasingachitipi mvumo yatinayo muconstitution yokuti tinge tichiratidzira, uye kuti vari kunzwisisa here constitution yacho.
Ragaule, nyaya iri kutaurwa navamafume kuti mapurisa muZimbabwe anoshanda achitarisa kuti munhu abuda mumba mani.
Ndiri kuvanza vamafume, but reminditi inini sekuona kwangu isusu echenyika tine constitution yedu, bumbiro romutemo. Ndiro bumbiro romutemo ndiro rinotonga. Pabumbiro romutemo rinoti kudii? Panyaya dzekuratidzira. Kwanzi vanhu vakasununguka kuti varatidzire norunyararo. Izvozvo zvirimo muconstitution, zviri pamutemo. Ipapo toda kuti ndidzadzise nokuti inini zvakanaka kuti vanhu varatidzire, vachiratidzira norunyararo. Hurumende iripo inotarisa kuchengetedza vanhu kuti kuve norunyararo nguva dzese. But zvaitika zviya zvazana January zviya zva zvokuputsa-putsa zvinhu vanhu vachiti vari kudemonstrata, ndivo vadzidzisa hurumende kuti pachinderere tinoti kana munhu aona chokutanga aona kaviri. Iye zvinhu hurumende yadzidzisa zvakawanda. Kana kune zvinhu zvanetsa sei tingagari pasi tigadzirise madhemonstrations avagadzirisi zvinhu.
Vamafume
Vagaule, muri kutaura zvakanaka chitereki. Ndakutotyira kuti muchabudiswa mupati, asi mukaramba muripo munovakurudzira vakuru venyu kuti aiwa zvinoda kutaurirana. Zviri kuitwa nemapurisa nevamwe vese zvokuabdakta vanhu, zvokutora vanhu usiku vachiponda, vachitocha, vachiita sei, zvakazamwa kudzara izvi, hakuna kwazvinosvika.
Vagaule, tiri kuonawo kune maby elections ari kuuya musi wemugovera. Zvii zvamungataura pamusoro pemaby elections iya nekutsvagwa kwavakutya rutsigiro?
Takava neby election, ndakaenda kokuno kukampeni, handina kuona munhu achirova munhu, handina kuona munhu achituka munhu. Tatati kampeni kwakanakanaka, tichisimatsana nevanhu, tichidya navanhu veNDC, tichisangana navo mumarestaurant kwakanaka. Maresults akabuda ivo vakatiza kupa command center. Iye zvino MDC haihwini maelections aya. Mirai muone, atiti ngatitaure next week. Zanu PF iri kutaura
tinzwe kuna vamafume munoti ine maby elections ari kuuya.
Maby elections ari kuuya awa tiri kumacontesta, asi Zanu PF yaona kuti haitakwanisi kuhwina against MDC isina kubirira. Vaiko zvino vari kudrila mabohole muGlenview, vari kupa vanhu raisi kumangwe, vari kupa vanhu raisi kumasvingonoti kune imwe election. Maelections awa matatu, kune maviri maMP ne one yekansela kuward one masvinganoti. Vari kubirira zvinonyadzisa vachishandisa zvinhu zvehurumende, mishonga sezvavakaita kuLupane. Chaipa pahurumende yava Munangagwa, yava kushandisa informal violence, yava kushandisa futi nemapurisa nemakoti kunge inge ichiita basa ravo. Kana usiri kurohwa uri mukoti uri pabheo. Hapana kana munhu wezanu PF ataura izvozvi mutodi ari kutaura zvinonyadzisa zvekuti mandevere maforena havazive muno muZimbabwe ngavabude. Asi haasungi, zvikataurwa nemunhu weMDC izvozvi aidei ari mujere, asi mutodi ari kutopuwa mari yehurumende achituka vanhu vari kufanirwa kuvhota neSaturday kuti havazi vanhu vemunyika muno. Zvoo zvatiri kuona pamusoro penyaya idzodzi.
Vagaule, mashoko enyu ekupedzisira.
Ndinoti zviya zvataura nevamutoti pamwe vange vakagapa ndezvavo izvi, asi zvezanu PF kuti vanhu vachiti kunyana pamwe vange akamwa vawhisky yake
mubawa chitaura izvozvo hatine haiti hatitendereni nazvo izvozvo zvokutuka vanhu kudai.
Avanga vari nhengo yezano PF mudunhu reMatelaland North uye vakambove senator wecholocho vabelieve Gaule vari parunhare kwakare kuMatelaland North nestudio 7. Manzwa zvakare kubva kumunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume vari parunhare muHarare nestudio 7. Kusaenda kubasa kwavana chiremba vemuzvipatara zvehurumende munyika kwapinda muzuva retatu nhasi kunyanga hazvo hurumende iri kuti kutanga nezuro nanhasi yanga ichipa vashandi mari yekubatsirikana yavakawirirana inosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana yemari yavo yemihoro inonzi inosvika mazana matanhatu emadhora emaRTGS. Asi vana chiremba vanoti vari kuda mari inosvika zviuru gumi nezvisere zvemadhora pamwedzi kana kuti inenge ichifambirana nedhora rekuAmerica pakutengeswa kwemari kumabhanga. Vamwe vana mukoti vari pabasa vataura nestudio 7 asi varamba kutaura mazita avo sezvo vasingatenderwe kutaura nevatori venhau. Vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende uye varwere vakawanda vasiri kunyanya kurwara vari kudzoserwa kumba. Vati vana chiremba vakuru varipo vave kuremerwa nebasa zvekuti mazuva mashoma anotevera vanenge votoda kubatsirwa nevechiuto. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri.
Bazi rehutano nekuchengetedzwa kwevana rinosimbaradza kana kuti rinokonfirma kuti izvo vashandi mahealth workers have been paid through kola yatinoti kola ndo health service bipartite negotiating panel zvichipfurukidza nemabhadharirwo anofanira kuitwa mari dzavo. Vamwe vakawana mari dzavo nezuro, vamwe vana mari dzavo nhasi. Izvi zvaakungoenderana nemabhengi avo.
Asi vazhinji vacho tiri kunzwa kuti havana kuenda kumabasa, zviri kufamba sei?
Nyaya yekuti havasi kudzikana nemari idzi. Ndingangoti sebazi reutano imari dzakapuwa munhu wese sevashandi vehurumende. Saivo chichemo chavo ndofunga chinotori chichemo chingange chichitotariswa naiye employer anova HSB kuti pari zvino vati vaonana here, kuti vawirirana zvipi, kana kuti bipartite negotiating panel yavo yanenge position ipi.
Saka imi pane pamuchazopindira here kana maona nhaurirano dzisiri kufamba pakati peHSB neZimbabwe Hospital Doctors?
Vanoziva kuti kupindira kweministry kana kwaine board rine simba rekuita zvinhu zvose izvi, kana vabira nenhaurirano vanotaurirawo bazi rehutano anova minista. Minista kana vataurirwawo ivowo vanogona kuzoendawo mberi nenyaya yacho.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abata vavakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei avati kuratidzira kuri kuenderera mberi.
Kwete hatina kudzokera kumabasa, uyezve ndozvinhu zvatakataurira mameetings edu apfuura kuti kunyange mari mukaiisa mumabhanga edu mari iyoyo haisi kuzokwana. Saka mari zvechokwadi yakapinda, asi mari yacho dai tichigona kukuudza kuti mari yakainzana ne$45 ndo iri kunzi cost of living adjustment. Nemuwo munongoona kuti mari iyoyo haitombokwane kuti tiende kutransport chetisatatara zvekudya zverenti zvimwe zvese maexpenses anodiwa kuti ari functional haikwani.
Saka imari iri kuwedzerwa pamusoro pemari yamunotambira pamwedzi here kana kuti zvinofamba sei pari kunzi cost of living up?
Ndizvozvo imari iri kuwedzerwa pane mari yatanga achigara tichitambira.
Ko iyo mari yamamuchitambira yakawedzerwawo here?
Kwete, haina kuwedzerwa.
Saka vakangowedzera mari yecost of living?
Yes.
Izvi vari kuitira kuti zviite sei? Muri kuendera mberi nenhaurirano?
Pari zvino hapana zvavangavati vatibatisa zvavangativimbisa zvatingati zvinotigutsa kuti tigone kudzokera kumabasa. Hapana nharurano dzanga dzati dzatoitika pari zvino, dzimwe dzenguva vachatideedza zvavo but pari zvino hapana.
Mungati vana chiremba vari pasi pesangano renyu vakawanda zvakadii?
tigoni kuti tikupei manambazi ari echokwadi chokwadi asi kana manga matichise geso iki tinogona kusvika ku 1400 plus
kose pasingakwanise kuti muzive kuti vangani
iyo information iripo zvayo asi teta kuda kuti tibvunze ku human resources department
saka zvinhu zvakamira sei muzvipatara pari zvino
tinganye paivapa hatingagoni kuti tikoment pari zvino nekuti hatiko saka hatizivi kuti chii chiri kuitika
asika zvinonzi panorwanzo huswa ndounoparara hamusi kusiya varwere vari pamhene here apa muchinetsana nehurumende
chido chiripo chekuti tiende kubasa asi nzira kana kuti maminzi ekuti tiendeko kubasa ndo akunetsa asi isusu tinovimba kuti munhu wese ari munyika anooniwa nehurumende so isusu tiri vanhu vehurumende saka kana isusu tatadza kuenda kunoshandira varwere vedu haisi problem handioni kuti iproblemu yemachiremba asi iproblemu yehurumende iripo panguva iyoyo kuti itigadzirirewo zvinhu zvakaita seizvozvozvo nekuti isusu chidosana chiremba chiripo chekuti tiende kubasa asi hatisisina minzi yekuti tirambe tichienda
Vakafano bada chigaro, chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tichidzokera kumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri munyika iyi, amai Marian Marete, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Gati nzwe hurukuru yavaita na Rachel to Studio 7.
Pari nhasi Sunnyside kuseni na 7 AM mapurisa angakazara Sunnyside. Tichinobvunza kuti kochii changa chiri kuitika ndobva vatizvoni vanhu vaye vati varuda kuya kuno Sunnyside nhasi zvakare kuzoti vazoita mirishonga yavo saka inini ingogarai muri calm. Kana vachinge vatanga kufamba kuya kusunside tinokuudzai kuti munge muchidzokera mudzimba dzenyu musange muchifamba-famba mumastreets kuitira kutiudza kuti tiri kutangira pasi
pane munhu wekuZimbabwe here wamunoziva akaputsirwa imba yake kana kuvhiringwa nemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa
kuno kwatiri sinzi hakuna ataputsirwa imba kana kuita sei asi unongonzwa kuti vamataura vanenge vachiita vari kunyanya kuchema-chema nekugunun'una kuti vanhu vekuZimbabwe vari kutitorera mabasa edu ndavadzokere kunyika kwavo nokuti isusu hatina kubvira takambonopotera kune imwe nyika takazvisunungurira nyika yedu saka vari kutotikanganisira nyika yedu zviri nani vaende vanogadzira nyika yavo kunyika kwavo isusu tosara munyika yedu
pane zvamuri kutyira here muupenyu wenyu pane zviri kuitika mumhirizhonga yemuSouth Africa
Ya tinotyira kuti iko zvino zvimakada kutarisa tatozviringika kuenda kuchikoro chaiko hatikwanisi nokuti tinokwira mabhazi tinochinjanisa mabhazi kuenda kuchikoro ugochinjanisa mabhazi zvakare kudzoka sinzi vari kutarisira kuvhiringidza vanhu vanenge vasiri zvizvarwa zvemuno muSouth Africa saka unotoona kuti zvaakutotyisa kana kuti kuti mwana ngaaende ega futi zvakare kuchikoro anogona kupambwa nekuda kwekuti ivo chavasisiri kuda vanhu vanobva kune dzimwe nyika
Muri kuwana wo here rubatsiro kubva kumuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa?
Hapana na rubatsiro ratati tawana kubva kumuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa.
Vanga vari amai Marian Marete vanove chizvarwa cheZimbabwe vari muSouth Africa vachitaura vari muSouth Africa makare na Rachel to Studio 7. Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutaura pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa uko zvizvarwa zvenyika iyi zviri kushungurudza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 Zvirongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinonzi zvafa nhasi mushure mekupisirwa mudzimba mumusha weMandela Squatter Camp muJohannesburg kuSouth Africa. Zimbabwe inoti haina zvainokwanisa kuita kuchengetedza zvizvarwa zvayo zvakatarisana nemhirizhonga inotyisa iri kuitika kuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokunika ene mufaro, njini wenyu, Jonga Kandemire, ndire mu Washington DC, ndokusemi na ntungamili nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mtakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 5 kumpandula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi kulabantu abalitshumi asebefele kudlame oluqondiswe kwabo kuza elizweni lakhe. Abo manyano we Zimbabwe Heads of Church Denominations sebesole udlakela lwakwele South Africa lolu. Uzulu we Zimbabwe uveza ukukhathazeka okukhulu ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela bezibhedlela zikahulumende osokungene kusuku lwesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi kulabantu abalitshumi asebefele udlakela oluqhamuke kwele South Africa ngomvulo. Uthi ababili ababhubhe kudlame lolu oluqondiswe kwabo kuza ngabadabuka kwamanye amazwe. Inkampani yezindaba kwele South Africa ANCA ibika ukuthi uRamaphosa wethule amazwi la embikweni wakhe namuhla obuqondane lokuhlaselwa kwabokuza laba kanye lokudlwengulwa kwabesifazana kwele South Africa. Kusenjalo abomanyano weZimbabwe Heads of Church Denominations sebechotoze kakhulu udlakela lolu besithi kumele luphele. Kubika uMavis Gama.
Insolo yabe ZHOCD iza ngemva kwethulwe ngabenhlanganiso yabokholo lwesiKristu ezwekazi leAfrika, eFellowship of Christian Councils in Southern Africa, FOCISA. Embikweni wabo abawethule ngemva kokuqhamuka kodlakela kule South Africa, lapho abakwamanye amazwe awezwekazi leAfrika beqhubeka behlukunyezwa lokubulawa, abeZHOCD bathi kumqoka ukuba zihlolisiswe inkinga kwezombusazwe lomnotho ezibhekane lamazwe angezansi yakwezwekazi leAfrika. Bekhuthaza njalo iziphathamandla zomanyano oweSouthern African Development Community, SADC, ukuba ziveze iqiniso ngokwenzakalayo emazweni azo okuyikho okubangela izizalwane zawo zibone kungcono ukulubhekisa kule South Africa uyadinga ukungaziphilisa. Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mtata, ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukwethula lumbiko.
Amabandla lawa ayazwisisa kakhulu ukuthi abantu abahluphekayo eSouth Africa babona ngathi abantu abaphuma phandle ibo abathatha izikhundla lamathuba lawo amele abe abo. Amabandla athi umsebenzi omkhulu oweSADC leAU lamazwe lawo akusadaki ukuthi kungayenzwa njani ukuze kutholakale indlela yokulungisa indaba yonke eyokuhlukumeza abantu abaphuma phandle, ngoba awusoze ube msebenzi weSouth Africa kuphela.
Umthatha uthi enye inhloso ngeyokukhumbuza abamabandla esiKristu ngokuthiwa ngumbhalo umfundisi Simbarashe Maringosi wase Harare layo vumelana lombiko wabe ZHOCD phezu kwesimo ese South Africa.
Bona abantu abe South Africa bebulala obhuti babo bavela kwamanye amazwe aye Africa. Into embi leyi kanjalo kumele icine. Abakhokheli bamazwe kumele behlangane behlale ndawonye belungise indaba leyi.
Inkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika uMaringosi uthi kumele ilungisise imbangela eyenza abantu babalekele kwamanye amazwe ukuyadinga ukungabasiza.
Ama-economy awamazwe awe-Afrika kamanga kuhle. Abantu babalekela ama-economy abo besiya kwele South Africa ngoba i-economy ye-South Africa iqinile. Kungalungiswa lokhu ama-economy wona lawa amazwe awe-Africa ngasi soke sibe nayo indaba le ye-xenophobia.
Esinye sezakhamuzi ze-Harare umnumzana Collins Ncube uthi kumele abe-South Africa bazi ukuba abobuza bemazweni awe-Africa ayisibo ababangela inhlupho ababhekane lazo.
Ususa kwama foreigners I see ukuthi khona ama problems abave sesolve. The other thing is ama nationals anje abo Nigeria kule MTN MTN yesetshenziswa kakhulu ama office akona value. Why? Because njenge Africa silobudlelwano silokusebenzisana, we benefit from each other, kodwa nxa sokuthayana kuthiwa ama foreigners ahambe UI ayenze lokhu nalokhwana angikhole ukuthi it's a fair move.
Abo manyano we ZHOCD abethule lumbiko phezu kokwenzakala kwele South Africa ngabasuke enhlanganisweni ezivalisa eZimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Evangelical Fellowship of Zimbabwe leye Union for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe. Nimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kusenjalo kulabanye abadabuka eZimbabwe abathi bahlaselwe izizalwane zakwele South Africa ezikhala ngokuthi bazithathela imisebenzi njalo lokuthengisa izidakamizwa. Loba nje ukukhahlanyezwa kwabantu bokuzaso kunganeno endaweni ezitshiyeneyo kulabanye abathi baphume engozini empondo zankomo namuhla endaweni ezifana leKatlehong duzane leJohannesburg eJamestown kanye leThokoza lapho obekuhlaselwa khona abokuza. Abahlaselwe ngomvulo bagoqela umnumzana Emmanuel Manyere otshayela imota enkulu eSouth Africa. UManyere utshele uGibbs Dube wa Studio 7 ukuthi batshisa indlu yakhe eJeppestown duzane leJohannesburg ngomvulo bamtshiya ematasatasa.
The guy started attacking Jeppestown where I am staying and they managed to break my house and they took whatever they wanted to took and they burned everything as if they just burned everything, but I was having things like refrigerator.
Ngangisemsebenzini behlasela eJeppestown. Bangena endlini bathatha wonke ababekufuna. Basebetshisa impahla yami yonke. Ngasala ngilezigqoko kuphela lezi engangizigqokile.
Right now I'm only left with the clothes that I am putting on. They attacked Joburg, they attacked the part of Pretoria, and the, also when you are driving along the highway, there is a team called ADT. They come and shoot your front wheels.
Nga uchayela imota kulenhlanganiso okuthiwa the ATDF. Bayadubula amavili emota uyichayela. Lenganza lokho uyabe usuphelelwe. Bahle bekubambe.
All of them they are saying come back home father, come back home baba, come back home, come back home.
Imuli yami ithi ngibuye ekhaya. Bathi akulunganga lapha kwele South Africa. Ngibona engani sokumele ngibuyele ekhaya loba nje kunzima ukwenza lokhu umuntu engasoze ebaphathele lutho. Kodwa ke sengifuna ukubuyela ekhaya. Ngikhathele.
I am so traumatized. So badly. I'm no longer interested to stay here in South Africa.
Lo ngumnumzana Emmanuel Manyere odabuka eZimbabwe njalo ohlaselwe kwele South Africa. Sixoxela ekhona le eSouth Africa. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Msunduzwa Ndlovu yena othi uphose wasuselwa amanqe ngaba kwele South Africa abahlasele isitimela eThembisa ngesikhathi esiya emsebenzini.
Izolo nje emsebenzini mina ngihamba ngetrain manje emsebenzini, so sihlangane nabo laba bantu bebaningi ke lapho bathathela abantu izinto ebavala i-train mayesikhathi i-train ma ingena ngisho ukuthi laba funa ukungena e-station bebefuna ukuyitshisa sazama nathi ukuthi sizivikele sidobha amatshe singathi yabahlaya bagcina-ke bedubula kodwa bebedubula bengaphekisanga abantu beduble kokuthi bethusele
singathi-ke wena awulimalanga yini
akekho olibeleyo kajust nje bona bebefuna ukuthi thina basixothe e-training ngoba i-train ibigcwele ithi sibaningi kakhulu esigibelayo ngesikhathi ifika so manje bona befuna ukuthi sisuke etrenini bayichise ngendlela kade benza ngakhona
lapho kade befuna ukwenza khonokho kuthiwa kungaphi
uzathembisa estation lelirana sho ukuthi itreni ikhona lapho ejika khona ibuyele emuva isibuyela kubo-Joburg
singathi-ke kulabantu babadabuka kwele Zimbabwe abaningi kanganani abajala ukuhamba ngesitimela senesi
no abantu baningi kakhulu because ngaphandle lapho kunabantu abathengisayo abavele bethengisayo abangabibuya ezimbabwe ababuya emozambique nalabo abathengisa impahla ngazi babiza bathi amabhele la abathengisa impahla lapho so babaxotshile itsho ukuthi babaxotshile babaleka bashiya lezo zinto zabo athi hayi kade bezithathela nje abanye nje vele bathintela le mpahla khona lapho so ekufikeni kwe-train yikhona besisuka-ke khona lapho kade bethathela khona bethatha amatamati even nomumbu le ephekwe bezithathela ekufikeni kwe-train yikhona kade sebefuna ukungena-ke esiteshini befuna ukuthi bashise i-train
umnumzana Msundu Ndlovu isizalwane seZimbabwe obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 esethembisa kwele South Africa siphinde saxoxa lomunye wabathi kumele kususwe abantu bokuza abasebenza kwele South Africa bengelamaphepha insizwa le idlelana le All Truck Drivers Foundation kanye lenhlanganiso yemzansi wethu njalo icele ukuthi singayivethi ngegama ithi akumelanga izizalwane zakwele South Africa zihlasele abokuza itshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi bakhangelele ukwenza umhlangano omkhulu ngesonto lomphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Bhekicele
ngilinde ukukhuluma noBhekicele ngesonto angithi yathola
ye labe likhulumani noBhekicele
asazelani uzobethini thina sizoba simbuza ukuthi uzobakhipha nini abantu bangaphandle into esifuna ukumbuza ubibeke ukuthi ubakhipha nini yena uyabona yena-ke asimazi ukuthi yena uzothini ngoba ufune iy'nduna zonke zasengamahostel kuzoba kusegibi kusho ukuthi-ke thina esizombuza zombuza ukuthi ubakhipha nini abantu bangaphandle awubakhipha nini abantu abadayisa iy'dakamizwa e-South Africa and ubakhipha nini endlini zethu lezi ezashiwa belungu kizo ngifuna ukwazi lokho njesena ma esikelile-ke hhayi sizamanga ukuthi-ke njengoba sekuphelile-ke udlame lolu esilubonayo lolwenzakalayo ngicathi lo phela ngoba esoba sesikhuluma-ke ko-TV sisho ukuthi ukuze kwenzeke kanje kubangwa yini yabo sihlala obala nomuntu ongasazi esesibona ukuthi hayi naba la madoda uyabona
so ke singathi okwamanje kukhanya phela lokhu abantu behlaselwa lapha akupheli yini baba
akukwazi ukuphela abantu bangaphandle bengakakhulu phela le nto akuyona ukuhlasela kwabantu ba-wrong abekho right ma behlasela abantu thina sithi akuyo emasenini ukhulume nomqashi ukuthi ngibahlaselani abantu bangaphandle abama-ship labor uyabona engikubekele ngiholi wole le mpile njengoba sesiyihlasele nje sesiyidwebe kanje ngeke izikwazi ukuphela bengaphumile abantu bangaphandle iqiniso engithena yona yimpile esiyohlala iy'nguna phakathi oze ugovernment oze sivume lento esiyishoyo
kodwa siyabona-ke kwamanye amazwe akunjengenigeria sebephindisela phela sebehlasisela o-Shoprite kuzobuya o-Pick n Pay namanye amakampani pho-ke khonokho kuyathiwani mfondini
noma bengawashabe eze bewashise lawo mankampani alungile asisho ilutho thina ngawo asitholi lutho ngalawo mankampani akukho thina esikuthola ngaleyo nto noma bengababulala beze bebaphinde kashuma abantu abasenigeria bafunane enigeria beshiye i-South Africa
lapho besikhuluma lesizalwane sakwele South Africa esingafunanga ukubethwa ngegama lumlisa usebenzela inhlanganiso ye-All Truck Drivers Foundation kanye lemzansi wethu ubexoxa ecingweni loGibbs Dube esePretoria
okay. Veli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uzulu weZimbabwe seveze ukukhathazeka okukhulu ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela ezibhedlela zikahulumende osokungene kusuku lwesithathu. Kubika uBathabile Masuku.
Laloba uhulumende ethule umbiko othi odokotela akusamelanga bavunyelwe ukukhalala umsebenzi. Odokotela ezibhedlela zempilo kanye lese-United Bulawayo Hospital koBulawayo beziphethwe ngodokotela abasafundela umsebenzi. Lokhu kwethusa lokukhathaza uZulu othi usesesabela impilo ngoba ezibhedlela zivele zingelamithi kanye lemitshina esebenza kuhle. Unkosikazi Pretty Sithole ogulelwa ngumkakhe uthi okusesibhedlela kunzima sesesabela ukuthi izihlobo labangane sebesengozini enkulu.
Isimo sibi lapha kwelethele eZimbabwe. Nanka ama doctors sestrikile bakithi. Khathesi sokusebenza ama junior doctors. Sama junior doctors yo kubavemele bebe lo dokotela phela ohamba ekhangela. Kambe shiya impilo zabantu siphethwe yiwo amadokotela. Kutheni ukuthi bakithi baphiwe imali zabo, baphiwe imfanelo zabo bakithi, konke okusetshenziswa esibhedlela bakithi, ngoba wonke umuntu vele uyalidinga usizo lukadokotela.
Unkosikazi Similo Sibanda uthi isimo sibi lapha eZimbabwe, odokotela baphiwe imfanelo zabo ukuze basize abantu.
Abantu bethu abasesibhedlela sebethwele nzima ngokuthi odokotela labo ababonakali. Ukuthi kube buhlungu ukuthi umuntu ufike uqamukile ulindele ukuthi uzafaka iplasta yonke into sokuthiwa uyithenge ube layo, kodwa kugcine kuswelakala lowo muntu ozakufaka. Lokhu kusibuka kube buhlungu sibili ebantwini ngoba yabo susesaba ukuthi usungabola kodwa usesibhedlela uswele ukuthi ungancediswa ngubani kumbe uncediseka kanjani.
Unkosikazi Zanele Ncube olomntwana olaliswe esibhedlela uthi ulokukhathazeka ukuthi umntanakhe angabe eselwatshwa ngokuqondileyo na.
Mina indaba yabodokotela laba abasayikileyo ayingiphathi kahle ngoba ngikhuluma so nomntana othileyo sempilo. So umntwana lo nxa ethile udokotela bengekho, ngiyazibuza ukuthi uhamba njani, uhlolwa ngubani, bageziswa ngubani, umedication yangkhona uyiphiwa njani, kuyabe kuqondile yini okwabonensi nje bodokotela kuye abalolwazi olijulileyo. Indaba le engikhathazeka kakhulu ngiswe ukuthi ngenze njani.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi wesibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya yehlule namhla, ucingo lwakhe belungangeni, kodwa ekukhulumeni kwakhe lalomsakazo izolo ubesithi umumo lokhe ungakabi mubi kakhulu njengoba kuhlangothi lwabantwana. Odokotela bayasebenza njalo odokotela asebehlezi emsebenzini lokhe beqhubeka besipha usizo lokwelatshwa bencediswa ngabongi. UZulu uthi lesi asiso isikhathi sokuthi umuntu agule kumbe agulelwe ngomumo oseZimbabwe, bethi ngoba izidumbu zizaba ziningi ngokusolakala kwabo odokotela kanye lemali ehluphayo. Bakhalaza ngokuthi uhulumende akabangezelele iholo odokotela ngoba labo belezimuli ezifuna ukusizwa kanye labantu abasezibhedlela bakhangelele kibo ukuthi impilo zabo zisezandleni ezinhle kunokuthi bakhangelwe ngabasafundelayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lanxa uhulumende engezelele iholo labodokotela izolo, ubona bathi bazaqhubeka ngokungayi emsebenzini ngoba imali yabo ingeneli ukundla izimuli zabo kumbe ukuthi benelise ukuya emsebenzini. Odokotela labanye babo abakumsebenzi wezempilakahle bengezelelwe iholo labo, njalo odokotela sebehola i-600 RTGS dollars ngenyanga. Sixoxelo saphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Peter Magombeyi. Yena othi labongi labo bathi sebezakhalala umsebenzi ngoba bengasenelisi ukuyafika emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi.
Ya, so
udaba lethu alitshintshanga kakhulu namhla lidele stri singahambanga emsebenzini ende sonke asihambe emsebenzini country wide kuma-district nakuma-central hospitals njalo ama-nurse ethu and the other senior doctors abakho comfortable ngemali ezingenayo labo the crying over the same issue. So we've got a dilemma here. I think our employer kumele esizwe sihlale phansi masinya ukwenzela ukuthi sibuyele esibhedlela uyebona ama-patients masinya.
Kodwa sizwa kuthiwa izolo liphiwe imali ayenele na?
Ngitsho yibo ekade sikukhuluma izolo ukuthi imali leyi ingazingene ayikwani. Imali leyi singabuza abaningi, ngabo thiwa uyakwanisa ukuthi ubuze nje abantu at random bazawutshela ukuthi imali yena leyi isiphelile. Njalo baya bengakabhadala amarenti, baya bengathenganga ukudla, baya bengabhadalanga ama-school fees abantwana, baya bengabonanga okuningi. So imali leyi ayikwani. Uhulumende samutshela even engakayiphantshi imali leyo ukuthi ungaze uyiphantshi, ayikwani imali leyi.
Yona iyimalini?
For abodokotela yayi in between 500 to 600 RTGs, which is equivalent to $45.
Kanti vele bona odokotela libangaki elizweni ikakhulu lina eliseli incapacitated?
Sonke i-constituency yonke yabodokotela countrywide, I think siyafika. I don't have an exact figure. I would have to check with the HR, but if I would, I think siyafika kubo 1,400 plus.
Sikhuluma nje ezibhedlela umumo unjani? Alizange lizwe ukuthi bakhona abalahlekelwe ngimphefumulo ngenxa yokuswela odokotela?
Nxa sisuke ezibhedlela siyabe singathela yona le information, kodwa sonke siyazwisisa ukuthi ama-consequences ukuthi nxa abodokotela bengekho yiwaphi, and njalo yikho esizama ukuthi siku-avoide khona lokho. So sikhangele ukuthi uhulumende unguye umnikazi wabantu ephangise ukuthi siyenze ama-negotiations lawa as soon as possible so that we save our patients' lives.
Udokotela Peter Magombeyi ngosaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. UChris Kande uphinde waxoxa lomqondisi wesibhedlela sempilo udokotela Solwayo Ngwenya, yena othi abanye odokotela kulesi sibhedlela basemsebenzini.
Hayi, esibhedlela kuyasebenzeka baba, ngoba odokotela abakhalela umsebenzi balutshwana, abaningi bakhona emsebenzini. Yikho ke isibhedlela siyasebenza, siyazama ukunceda abantu. Sizabantu
balutshwana odokotela abakhalele umsebenzi.
Hayi, kithi lapha amashumi amathathu siyagalo nombili abangekho emsebenzini.
Besizwe kuthiwa labonesi labo sebefuna ukukhalela umsebenzi, bake balitshela yini?
Hayi, lokhu kasikakuzwa thina, bengabe bekhonona kodwa asikakuzwa, asikakuboni lokhu. Njengoba sitsho kutho ukuthi thina sithatha ngokuthi hhayi bayasebenza abakasazisi.
Manje bonabo abasebenzayo bathini ngokwehluleka ukuthi bafike emsebenzini, njengalokho okukhulunywa ngabanye ukuthi bona abakhalalanga kodwa bathi imali iyo engekhoyo?
Okwamanje akula bantu ababuya emsebenzini abakhononi, babuya emsebenzini basebenzi baqeda umsebenzi batshintshane amarost abo lawo besebenzi besiya phambili. Angingezwa okhononayo obuya emsebenzini.
Udokotela Solwayo Ngwenyango, isibhedlela sempilo. Amanye amabandla aphikisayo athi ngabe kulombuso omuhle elizweni, ngabe izizalwane zeZimbabwe seSouth Africa kazikuboni ukuhlukuluzwa ezikwenziwayo ngoba besiyabe singekho isidingo sokuthi ziphume phandle. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu, lelunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo onguye osungula lingxoxo.
into yakuqala engayitsho ukuthi ukukhipha umphefumulo womunye umuntu vele ayisiyonto e-right. Njalo nje ukuthi khona abantu bethu bahlukuluzwe ayisiyonto enhle. Lokho okungabe sekufakwa ngabantu ukuthi umbuso we-ZANU-PF yiwo obangela ukuthi abantu bahlukuluzwe khona ngale, asikukhaneleni ukuthi ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu kwele South Africa akuqondananga neZimbabwe kuphela, ukhanele i-Africa yonke. Ungakhangela abantwana be-Nigeria, ukhangela abantwana be-Zambia, ukhangela abantwana loba abangapha be-Africa bahlukuluzwa khona ngale, babulawa khona ngale. Sesingathi i-ZANU-PF yini yenza ukuthi bonke abantu abakhona ngale babulawa.
Babu Ndlovu,
kulusizi ngiyadanisa kakhulu udlame olwenzakala eMzantsi Afrika. Abantu abamnyama bebulalana bebodwa kuyaganisa kakhulu. Sifisa ukuthi thina uhulumende weSouth Africa labo bonke abahlali beSouth Africa bananzelele bahloniphe ilungelo loluntu. Kodwa ngokunjalo kasibaleki ukuthi uhlupho lololo lwenza amaZimbabwe, ngingakhuluma ngikhangela amaZimbabwe atsha kwabanye amazwe. Abantwana beZimbabwe bagcwele eSouth Africa ngoba ekhaya kakula msebenzi, ngoba ekhaya kulodubo, ekhaya bayahlupheka, ndile balama degree akula msebenzi, baze basebenze kakula mali, izinto ziyadura kakuphileke ekhaya. Yikho kwenza abantwana beZimbabwe bahambe begcwale eSouth Africa. Kungabangelwa yikuthi kasenelisi kasila ma-resources eZimbabwe, ama-resources silawo kodwa uhlupho kasilabukhokheli. Yikho-ke mina ngisola kakhulu ibandla leZANU-PF yile lenza abantwana beZimbabwe bahlupheke bahambe bebulawa eSouth Africa ngale, ngoba lapho ekhaya kungahlaleke. Babe sinikukhangela ku-social media sibabonile abanye bethithi hhayi thina eZimbabwe kasibuyeli siyahlupheka, laba bathi thina siwele eZimbabwe wangcono behambe bona. Xa bebona ukuthi eZimbabwe ku-right, kubuhlungu khona lokhu ukuthi abantu bakhala lelizwe labo ngoba kungela mbuso oqotho, umbuso oqondileyo, umbuso okhangela intando kaZulu, okhangelayo ukuthi abantu bayaphila impila kahle eqondileyo. Kulusizi kakhulu khona lokho.
Baba Nkomo uyamuzu Ndlovu, udaba olukhona lapha kayisilo daba lwemisebenzi yini lo daba lwesimo seZimbabwe njengokutsho kukaNdlovu esenza abantu abaningi babalekele kwele South Africa.
Ngendlela ubaba uNdlovu angabe ekubeka ngayo, angabe ekubeka yena ngezakhe izizathu angabe elazo, kodwa ofanisa ukukhalele phela yikhona ukuthi umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna ukuya kuliphi ilizwe. Ngaleyo ndlela uma sikhangela thina ukuthi umuntu sesukile lapha eZimbabwe, angabe kumbe kwesikhathi udubekile angisho, kodwa into esiyikhandela ukuthi ukudubeka kwakhe khona kahle akufananga ukuthi abulawe. Ngaleyo ndlela mina engikutshoyo lapha baba Ndlovu yikuthi khona iZANU-PF inguhulumende, singananzelela inguhulumende injana, angeke ivimbe umuntu ukuthi ungayingaphi, ungayingaphi. Abantu beZimbabwe bagcwele indawo yonke, njengoba ngitshilwe mina ukuthi abantu be-Africa banemvume yokuthi bahambe lapho abafuna khona ngesabo isikhathi. Sikhangela thina ngendlela abantu abahlukuluzwa ngayo, ukuthi kufika kwabo bekhona ngale kufanele babulawe yini na. And ngaleyo ndlela esikhuluma ngayo singakhohlwa futhi kade kunabowonela iminyaka yonke lana edlulileyo, abantu kade besihambe sebesebenza khona ngale bephenduka. Njalo nje nathi nje siyiZimbabwe sinjenje sinabanye abantu abasuka kwamanye amazwe abakhona basebenza khona phakathi kwethu bela, asingeke sithi khona ngendlela ukuthi umuntu sekuyile lapha kubangelwa yikuthi bona umbuso wabo umuvi khona ngale. Mina mbona ukuthi umuntu uyazikhethela lapha afuna ukuthi ayisebenza khona.
Baba Ndlovu, nxa sikhangela inhlanganiso ezifana le-African Union le-SADC, kukhona okukhanyayo yini ezikwenzayo ukuqeda lolu dubo?
Hayi, kakula okwenzakalayo. Kuyakhangela ukuthi inhlanganiso ye-SADC nenhlanganiso ye-AU inhlanganiso zenezi ezimela-ke amazwe e-Africa inhlanganiso eziqakathekisa kakhulu inhlanganiso ezibusayo ezalwela inkululeko yamazwe awo. Yikho balalokho okuthiwa yi-solidarity, bayazwelana, bayambambathana, bayatotozana lanxa kusiba lobubi. Ngoba kathesi okwenzakala e-South Africa kusekumele ukuthi ngasizwile-ke amazwe e-SADC ehlaba umkhosi, ehlaba ukhwelo ukuthi hhayi akusabambeki
amaphosa akuzame ukumisa udlame lolu lwenzakalayo kodwa ke bathule ngasiyezwa ke AU la ikhuluma ukuthi hayi amaphosa zama ungabulala abantu akumise udlame lolu kodwa bathule sizokuthi akulomhlangano enzakala khona ngale Cape Town kathi zihambile inkokheli zeAfrika owethu lapho kesikhava la uhambile ukhona ngale umnangakwa kodwa abantu bebulawa lokho bechiswa ngamakhaya kungamanga so kuyadanisa kabi inhlanganiso yesadiki le-AU bavele nje bangabantu abakhangelela ukuthi hayi balwela inkululeko yamazabo yikho-ke bezwelana yikho-ke bangakhuzani kabatelani iqiniso kuyadanisa kakhulu
umnumzana Edwin Ndlovu ngo-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni endawonye lomnumzana Malaki Nkomo owezanu PF kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe